Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 11th, 2017. And this is Live Talk. I am Kips Dube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's performance within 100 days.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about President Emmerson Mnangagwa's government and its short-term targets.
According to the state-controlled Sunday Mail, President Mnangagwa and his cabinet are working hard to address many issues affecting Zimbabweans. They include tackling cash shortages, revamping many sectors of the economy, and improving relations with several countries, including the West, which imposed targeted sanctions on former President Robert Gabriel Mugabe and his inner circle.
Indications are that cabinet ministers have abandoned annual vacations in order to identify three target-driven economic projects with a 100-day turnaround period.
Will they deliver within the prescribed time frame laid out by President Mnangagwa, or this is simply politicking in the run-up to crucial elections set for next year?
Yibambe zulukandaba lingalichona njani lapho likhona khona ngapho ke endaweni esijeneyo lo ke ngokhiphs tube okhulumayo ye lamhlanje ke sikhuluma ngamalanga ayi 100 kume ngitha likhulu sikhangela sihlolisisa ukuthi kambe umongameli Emmerson Mnangagwa lo hulumende wakhe bazokwenzelani abantu beZimbabwe sizwile sibili ukuthi uMnangagwa ubesebenza ngempela viki so ubesebenza kathalala singazi ukuthi uzaholiswa mbani kodwa kade chai umsebenzi kuzobuya ke lamalunga edalela eParliament lawo kade sebenza sibili so ke basebenza nje balaloko kuthiwa ngama targets okumele bayenze ukwenzela ukuthi basebenzele abantu beZimbabwe so asikwazi ukuthi bazayinelisa ukuthi bayenzele uZulu akufunayo kumbe yize nje singazi khona ukuthi kungaphumelela yini jonga ubona nje
Gibbs vakuru vakati muromo hauzarirwe nerwizi hanze shoko harivhikwi vanogona kutaura kuti ndo zvavari kuronga kuita mukati memazuva iwayo ari zana kana kuti 100 asi mubvunzo mukuru ndewekuti panobuda here michero nekuti tinonzwa kuti vamunangagwa nechikwara chavo vakavimbisa kuti mazuva zana regai timboona kuti pane zvatingaburitsa here michero vazhinji vari kuti zvinogona kuita asi vamwe vari kuti zvinogona kusaita nekuti vamwe vemakurukota varimo muhurumende imomo vagara vari muministri kana mapazi avari iwayo zvekuti kuti tinzwe kuti vati hatiende kuChristmas kana kuenda kuzororo gore rino nekuti tida kuita target iyoyo zvinhu zvinoshamisa nokuti zvinhu zvavagara vachiita vachikundikana dzimwe nguva saka aiwa isi hatigone hedu kuvati vanoita here kana kuti kwete Gibbs asi ngatitarisirei kuti vanoita
Yeah, we are lucky that we've got an in-studio guest, and that is Praxedis Jeremiah. She's one of our colleagues here at Studio 7. She has just been to Zimbabwe, and we are told that there are new tarred roads. There is almost everything that is new built within the last 2 weeks. So I don't know about such kind of things. So anyway, what was your impression when you got to Zimbabwe this time around?
Good evening, Zimbabwe. I'm glad to be back, and I'm glad that I got the opportunity to be able to visit Zimbabwe, my homeland. Yeah, I was a bit disappointed because what you're talking about, the roads are only beautiful when you come out of the airport to up to Coca-Cola, Cranbourne, and then after that, it's okay. And then when you go to the townships, There are so many potholes.
Mm-hmm.
When you go to the city center, First Street, I was disappointed. It's not as I left it 14 years ago. Mm-hmm. Of course, I was disappointed. And I also missed Greaterman's store, department store. Mm-hmm. It's no longer there. There's pick and pay. Mm-hmm. But it's well stocked, and you would think that you are in South Africa if you go into the shop. Besides that, barbers, mm-hmm. I was disappointed. It's so dirty. It's not well maintained, and some buildings are not well maintained, but they still stand
mm-hmm.
since they were built by brick and mortar and stones. The roads that you are talking about, I never saw those roads.
Well, is it because of too much traffic, or is they are neglected?
I think to a certain extent,
mm-hmm.
to a large extent, actually, it's negligence.
Mm-hmm.
Because the rainy season is just started. So mm-hmm. we cannot say it's due to rains
mm-hmm.
or the weather or anything else.
Mm-hmm.
I think it's just negligence.
Totarisa PJ, tarisuri yewa noe Zimbabwe, kuti mukati, memazua zana. Mapazi hurumende anotarisira kunga aitawo chimwe chinhu chinoratidza muchero. Unofunga kuti zvinobudirira here nemazuva mashoma apinda hurumende nemazuva mashoma awagara kuZimbabwe uchiona zviri kuitika?
Pane mukana wakati pakati pe makumi mashanu mvamzana 50% yekuti zvinogona kubudirira pakuitawo 50% yekuti zvinotadza kubudirira. Nekuti chinenge chido chinenge chiripo uye vamunangagwa ndakaona kuti vanoshanda zveshuwa
mm-hmm.
nekuti panotova neimwe story yandakaona ndiri kuZimbabwe kuti matangiro avanoita basa vanotanga na 8 o'clock zvekuti masivo servants mazhinji vange vachitouya kumabasa nguva dzekuma 10 dzekuma 9 vanavo vakutoonekwa vachiuya kubasa kusend kuma 7 chaiko.
Mm-hmm.
Saka kushanda chaiko munhu weuya anoshanda uye anotungamirira vashandi vake.
Nxa sisikangela ke PJ imali nyakwazi tula mabhondi nosikonapo, so imali leyo iyasebenza yini kuba isebenzi waibamba sivili wabona kuti nxa umnanga kuyafaka inye kutiwani konapo?
Imali yamabhondi notsi ngiyibonile mpela kodwa kuzananzelela ukuthi abantu abaningi ngabayithakazeleli ibhondi noti bayathakazelela i-US dollar ngokwalo. Lalapho ngayathenga uzafumana ukuthi intshintshi abakunika yona bakunika ngebhondi noti. Usubabuza ukuthi but mina phela ngilinike i-dollar le-US kunganike linganike bathi vele asilayo. Ayitholakali i-US dollar. Itholakala ama-bond notes kuphela.
So abakhuluma ngokufaka iZimbabwe dollar kumbe?
Hayi, abakakhulumi. Ngikhona khona ngale anzange ngizwe inkulumo yokuthi kuzalethwa enye imali ngaphandle kwe-bond note okwamanje.
Yes, ukubamba umlomo khonapho. I think you are hearing what Prosperity Jeremiah is saying. So basically, she actually touched the bond note maybe for the third time.
For the first time, yes. I did hold in my hand a bond note.
So I'm told then that we are joined by our second guest, and that is Mr. Lakson Zembe. Mr. Lakson Zembe is an economist based in Zimbabwe. Mr. Zembe, good evening and welcome to the program. Are you there, Mr. Zembe?
Yes, I'm there. Good evening.
Thank you for joining us.
Thank you.
Hey, vaZembe, toku gamchirai pachirongwa.
Tinotenda ndemo tinomu chingamidzaiwo zvakare.
Ndizvozvo. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yetarisiro yekuti mukati memazuva zana chikwata chava munangagwa chinenge chichitarisirwa kuti chiratidze kutaiwa. chine zvachiri kuziva zvachiri kuita chichiburitsawo michero mapazi akasiyana siyana. Chinonzwa mai makurukota atovimbisa kuti haasikuenda kuzororo rekisimusi zvichidanere New Year zvakare kuti vange vachizaisa zviga zvavakazvitemera kana zvavakatemerwa navamunangagwa. Munoonawo sei danho iroro? Munoona richibudirira here?
Idanho rakanaka zvikurusa rekuti vanhu vane shungu vanozvipira kuti vaite basa vazadzikise zvinongwa zviripo zvakatarwa nezvinangwa zvoda kuti zvinge zvichizadziswa pamazuva mazana anotevera. Zvoda kuti chiongororwe zvakare ndechekuti muZimbabwe medu nenyaya yemashandiro evanhu nezvavanoita panga pane zviro zvisina kusingafambi zvakanaka kana kuti zvisina kumira zvakanaka. Apa ndiri kureva kuti umwe mushandi anenge ari mushandi muhurumende ane rakazara muhurumende raanofanira kunge achienda achisvika kubasa na 8 kana achipedza na 5 kana kuti na 8 ukoko usiku kuti zvinyase kufamba zvakanaka. Iyeye mushandi iyeye ane purazi zvakare yaakapiwa yaari kunzi arime kurima ritori basa guru rinoda kuti munhu anga aripo nguva yose. Ende tinoonawo zvihangu zvakare kuti vamwe vacho zvakare vari kumakambani zvakare vane mafektori vamwe vane migodhi. Ndo dambudziko riripo retinaro mumamiriro aita zvino muZimbabwe. Munhu iye munhu wani iyeye ndiye ari kuda kuti aite basa zvakanaka muhurumende maaine basa achibhadharwa sarari yake yakazara. Munhu atiri kumuti aitewo zvakare arime agaone kuti zvafamba zvakanaka kumamigodhi kwainako futi munhu iyeye tida kuona kuti aite zvashanda zvakadaro. Munhu umwe chete iyeye hazvikwanisiki izvozvo nekuti anogona kungowa panzvimbo imwe panguva imwe chete. Ndo rimwe dambudziko ratava naro tinoda kuti tigadzirise. Tinokurudzira vatungamiriri kuti vagadzirise ipapo kuti tida kuti anenge achida zvokushanda opiwa basa rekushanda oita zvobhadharwa zvakanaka. Vari kuda kuita zvekurima kuita samapurazi kaba mapurazi asi vobva vaziva kuti vaasana mapurazi ndo rava basa ravo zvizere wavanomukira na 6 mupurazi munomukwa na 5 munomukwa na 4 okoroko mupurazi vachipinda mumunda vachishanda vanoda kuenda kumakambani kumafektori voenda ikoko vanoda kuenda kumigodhi voenda ikoko kuitira kuti vanhu vanyase kushanda zvakanaka. Pari zvino izvi zvekuti munhu umwe chete anomhanyauko abva uku pamwe saka nomuchizoona zvambotaurwa pakunzi vamwe vanozosvika mumahofisi nenguva dzaana 10 kuti ambomhanya kumunda kumunda kwati zvangonzi zvangobatwa zvasiyiwa uku anoda kumhanya kumuhofisi kuti angosvika anzi asvika kubasa amatisa rejista. Ndo rimwe dambudziko ratanaro iroro rinoda kuti rigadziriswe kuti zvinhu zvedu zvinyase kufamba zvakanaka. Zvangofanana nezvokuti zvakare tikatarisa zvakaita munyaya dzezveutano tinoona kuti dhokota paane zvijari zvakare ane yetinoti laboratoria inoongorora maropa yedu nezvimwe zvipo kuti zvakamira sei. Zvakare ane yetinoti
famaenyetenyesa
mushonga
vazembe ndingokubatai muromo vazembe ndokubatai muromo zvishoma. Tine muteereri apinda muchirongwa dzimwe nguva anogona kunge achibva atokanda mubvunzo kwamuri kana kuna Praxidis Jeremiah. Rambai hanyu muripo mozoenderera mberi. Tina vagumbo vari parunhare vari kuZimbabwe. Makadii vagumbo? Aiwa tiri wapenyu. Chirongwa ndechenyu, tipeiwo zvamunofunga nenyaya yatiri kukurukurai.
Ndinoona kuti hurumende iripo panguva ino yakapira kushanda simba nekuti mukatarisa izvi mupfumbeenyika mazuva ano noona 7 o'clock chaizvo vanenge vakuti vamuva zvatomera kuratidza kutiko vari kushanda zvine simba zvaangasingaitiki pamwe kore apfuura. mukatarisa kuti zvemurumende yedu iripo komu Mr. Juma Kandemiri. Mukatarisa hurumende yakaiswa iko zvino. Mukatarisa ministers aripo. Vanhu vamwe varipo vanoshanda. Kuti local government minister Comrade July Moyo vagara vachishanda rasimba pahurumende pavamupinda vakaonesa vakaprovha vangave kuleba vakashanda etazaivhiri kulocal government kuti hakuchachinja kupfuura minista akanga aripo vakavhora vachishanda vachiita zvavo zveuri takamboona kare takaona vachishanda vachiedza kuda kuti vanyasi vashanda asi vaita uori hunzi kwavo kavhunza so mulowa government kutaridza kuti koiko kumatunhu chii chaitika kuvati hapana chaachiitika asi kuti nebasa rekumakavako vakava mashoni vambai navo hamakanunzwa.
Pamwe munhu anga aine musoro wake wagumbo wekuti aigona kuchengetedza mari yake achivaka manshoni.
Manshoni mungaivaka manshoniotambira mari ongovaona basijonga mberi katire
zvichokwadiagumbo tina Praxidis Jeremiah anga ari kuZimbabwe. Tina Praxidis Jeremiah navaZembe vari parunhare, mune zvamungavataudza here tisava taonekana nemi?
Vari kuno kuZimbabwe.
Praxidis Jeremiah anga ari kuZimbabwe ikoko akadzoka kuno, asi vaZembe vari kuZimbabwe. Asi kana musina hanyu zvekuvabvunza kana kutaura pane zvava kutsinira pane zvavataura, toonekana zvedu vagumbo, topa vamwe mukana toti maita basa. Aiwa, hapana chakaipa, hapana chakaipa, ndinotenda zvikuru, tichakupa imwe mukana vagumbo. Thank you so much. Mr. Gumbo is saying that this team that was assembled by President Emmerson Mnangagwa is a working team. He says from the minister, is what PJ was saying, that the minister is in the office as early as 7 a.m., and the same applies to his team, and he singled out Minister July Moyo, who is the Minister of Local Government, whom he says is a non-workaholic. So he says this team is going to deliver, and that's what he thinks.
Okay, if you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's government's performance within 100 days. Now, if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Don't forget to follow us on Facebook, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona. I think we've got some couple of people that are following us. If you can open there, we're going to read some messages. But basically what Mr. Mnangagwa is aiming at are serious issues here. So we are talking about what he calls a three-target-driven economic project proposal that each minister has to come out with. And they've been given roughly about a few days to actually do it. So maybe some of them are sleeping in the offices, trying to deliver. We don't know that. So then when it comes to Superman Dwanzira, he has got an outline of exactly what he wants the government to do. And one of those things is mobile money transactions.
Transfers, yeah.
So he says he's going to work on that, definitely. Then the Minister of Mines wants to reopen mines, create jobs, and all those kind of things. So then the Minister of Roads is looking at the Bait Bridge Harare Chirundu Highway Project. This is the project that was being driven by the president. So then when it comes to cash shortages, I think Patrick Chinomasa was very clear about this thing. He said cash shortages are not going to be addressed overnight. So let's talk to PJ here about, you know, some of these things that you actually witnessed, you actually saw in Zimbabwe. In terms of job creation or job shortages, what are people saying?
Before I answer that, Gibbs, I just want to respond to the plastic and mobile money. People have mixed feelings about this because there are so many charges connected with the plastic money and mobile money. So if Mr. Mandiwanzira could come up with rules and regulations that could benefit the users of plastic money and mobile money, that would help quite a lot because the cash shortage is still going on right now. You cannot find any bank that is giving people more than $100 mm-hmm. per day. So the cash shortage still continues.
Kuna ngasikhangela ke kodwa PJ lapha umnumzana nje namasebhala wathi ama money transactions akanya asekansile kakhulu. So nxa sekugqathanisa le minyaka. So abantu bayakusebenzisa yini kumbe abakusebenzisi?
Babanjwa ngamandla ukuthi basebenzise i-mobile mobile money transactions le plastic money ukusebenzisa amakhadi. But lokhu bekhala ngokuthi indleko ezikhona, imithelo ekhona ekusebenziseni i-plastic money le mobile money inkulu kakhulu, ngabe bayehliselwa indleko yangkhona. Ikanti ke labezitolo labani bani labo bakhala ngokuthi indleko yena leyo ikhona la kibo. Yikho ke ukuze ihambe indleko yena leyo kumele uhulumende angenele.
Aha.
Yeah.
So angena kona bachoka.
Yeah. Maybe we can go back to Mr. Zembe. Mr. Yeah. Zembe ndakuba tai muromo pai muchiendera mberi but ndirogona kudzoka kwamuri ndichikanda muvunzo. Tinonzwa zviri kutaurwa nemakurukota izvi kuti vanoda kuita kana zvavanotarisirwa kuita. Vamwe vane zviviri zvitatu zvavari kuimbisa. Zvimwe zvacho hazvisi zvinhu zvinoda mari here zvekuti vange vachikwanisa kuzozviita yatingati capital.
Ndizvo zvochaizvo. Zvose zvinoda kuita zvinoda mari. Nekuti pane vanhu vanoda kubhadharwa, pane zviro zvinoda kutengwa, pane zviro zvinoda kuti zvigadziriswe. Mari haine pamiti. Inotoshandirwa mune kushanda kwedu zvetinogadzira tichitengesa. Zvinoita kuti mari ivepo ndechekutanga. Chechipiri, mari tinoiwana kana mari dzedu dzetinadzo nenyika yose, kunana World Bank, kunana IMF, kune nyika dzese tikauyawo nemari dzichitibatsirawo batsiri kana ine mari tinowana mari. Saka nevachinamasa zvemari rakati aiwa ngatiirege kutarisira kuti tinongomuka umwe musi mari yaticheketeri yazara mukumuira zviitikisa izvozvo. Tinotofanira kushanda nesimba ndechekutanga kugadzira zviro nekuzvitengesa munyika medu nekuzvitengesa kune dzimwe nyika. Chechipiri, zvinokosha zvikurusa sezvakataurwa negurukota yatinamasa kuti tigadzirise ukama hwedu nekudyidzana kwedu kwakanaka nenyika yose mupasi rose, tione ukama hwakanaka, tionewamo neshamwari dzinotibatsirawo nekutipa mari nekuvhurawo mikana imwe yakawanda yekuti vanhu vemabhizinisi nevamabhengi vawane mikana yekukwereta mari kune dzimwe nyikawo. Mari inenge ine mutengo wakaderera unoita kuti zviro zvedu zvifambe zvakanaka. Saka ichokwadi kuti zvose zvinhu zvetida kuita izvi kati zvinoda mari yekuti tikwanise kuzviita tizvisvitsi tizvigadzirise. Saka izvozvo zvinoitawo kuti vanhu tikamano netariro yavo nezvaari kukararira zvichange zvichiitwa. Tinge tichinzwisisa kuti iye zvino nyika yedu ine dambudziko rekuti hatina mari yakakwana yekune dzimwe nzvimbo dzemari inonyatsa kuti tikwanise kuita zvose zvetoda. Sakani vakaramba vachitsikidzira kuti tinoda kuti tigadzirise ukama hwedu nechekutanga. Chechipiri, toda kuti tishande, ngatishandei nesimba munhu wose umwe naumwe paari pabasa paari tishande nesimba kuti zviro zvedu zvifambe zvakanaka. Vanogadzira zviro tozvigadzira zvakanaka zvokwanisika kutengesekawo kune dzimwe nyika towana mari.
Thank you so much. You can translate that, Mr. Chonga.
Yes,
the other people. Yeah.
I asked Mr. Zembe whether all these programs does not require or do not require capital. So he's saying that's one thing that may impede these projects because people who are going to do this or who are going to work, they need to be paid. And for money to come in, we need capital injection from other countries. He mentioned other institutions like World Bank and IMF. So these are areas where the government need to maybe look at before they dish out or say what they are going to do without money. Mm-hmm. Either they have the cash or it's just going to be a pipe dream.
Yes, we've got a caller here. Kulo Baba Makaya, lapha ecingweni. Baba Makaya, utshona njani? Yeah, itini impilo lapho khona?
Hayi, right. Ngapha si-portalism lina kakhulu.
Yeah, akuchuba magaya kuti 100 days kamnumzana mnanga kwa lohulumende wake. Wena ubona njani kuno kuti bathi sebelungisa lokho kuti 3 target driven economic project proposal. So kuyasebenza kumba kusebenzi kono.
Well, angazi baba ukuthi njengokwami esikhathini esiningi ngiyabe ngikhangelele inkokelo esabe sizikhethile ukuthi zizahlela njani neziyalandelela njani uhlelo. Kodwa ngibona ngani bona ngisese eli kakhulu ukuthi ngitsho ukuthi kuzaphumelela kungazophumela ukuthi uhulumende kababa omnanga kwa ngiyena ngiyokulumende ngaleyana kade esefulela loba ndizokuthintsha ibizo angifuni ukukhomenta ngithi mina kuzalunga mhlawumbe mina ngokwami ngizake ngibheke muntu kuzayenza kanjani
wena bufisa ukuthi benzeni kumalanga lawa likhulu 100 days alandelayo
ngabe kuya ngani ngabe kuyalungisiswa imithetho kuqala ethize elingela ukuthi ubani lobani akhululeke ofuna ukusebenza ngokuthi izinto zisesaba lokuzenza ukuthi kuzawuthi usuphambili kufike kudilize kumbe kudonsele emuva so imithetho enjalo bengikhanya ukuthi mhlawumbe baqale bayilungisise icace siyibone ukuthi sicacile.
Aha, sibongela kakhulu mnumzana Makaya.
Ngiyabonga baba.
Yeah, so Chunga, what Mr. Makaya is saying is that it's too early for people to make conclusions right now about what the government is going to do in 100 days. And he further said that he wishes that certain laws should be transformed so that people are free to do anything, people are free to invest, and all those kind of things. So I think the risk factor in Zimbabwe is a little bit high. So maybe we're going to ask Mr. Zembe about how best that can be addressed.
Okay. Yeah. But before we go to Ms. Zembe, we have Mr. Sithole, who is in Zimbabwe. He's our caller. Vastole Magadi. Oh, we have lost him. So you can...
Yes, so Mr. Zembe, just briefly...
Hans Varipo Vastole. Hey, Vastole, it's in Urombo Tata Pesana. Hanzi tapesa na mimba ya raundi. Aiwa Amerika hili nani? Amene imikurisei ikoko.
Unoma wana kisa za hizi.
Tipe iwo mfungwa zenji pa msarepe urukure ati nae.
Ini zinona sukuge vatika mbo pa urene hii mukana. Tumbo wana zaika di promisa kutu. Namba sei. Ndiri nani kwa hivyo kumi kutuza wakoniwa ndirongo wangu shindi ewa daiwa maso jazwa muroli kama maumarumisha kina watu kira mabarak asika kata risa kuti uwe wana wiki wana mafurisa ndiri nilivite kutuka hii daiwa napa pane road later kutokeshe ni kwedu pane wana zipanja hindi ndopa wae garira ipapo pati ima wani waingo darika wae mshigatika mbuta wasina mraise wasina darika ni ipapo mraise kutu tunafusa ita basare ikata ito zisha iwas basare wadire ino kuma wana wanofano wakuchinula warungo darika wasi zipadrema $10 kana wana zipadrema $10 mbuu wawani wanyono wa tiketi mwe wana kambu iwe na tiketi wanyo wana kambu iwe na tiketi wanyo
Asi wasitole tiri kunzwa mashoko ekunzi mauto acho ari kushungurudzawo vanhu imi muri kusangana wanazvo here.
Kushungurudza vanhu ndinoona sokuti munyika medu kamura vanhu vanotamutoro zvekuti vanozopesa dzimongwa vanzira masoja acho masoja votsamwawo vovarova kana kuti vanenge vatsamwawo vanhu vose sokuti ini ndofamba kandopatrola munyika saka ndinoona maroadblock avo ka hapana zvakawanda zvitombo vanongobuda chipupa asi vaboza vaitoka vafamba vane mota yako unofanira kutofamba uine mari yekutoziva kuti ndeye mapurisa asi nzira zvinogona kuboda to boda usina kana sinda wambubisa Razitina ni hezo zozo. Nungi na metega ni tika mabisa nga kama polisa nga. Tumote tanga ule shungu zwa huwe. Tarika za tika huwe tu shungu zwa na. Nema soja haji.
Thank you so much. Asi ndakanzwawo mumwe andakambotaura naye kukwekwe kwashitara kuti hanzi takaenda kunomhangara nyaya yedu kumapurisa zvikanzi ndai mumhangara kumasoja.
Inyaya kuti mapurisa vari kuona kuti havasisina simba simba ratohwa nemasoja saka vari kudaro nekuti vaitoza kuti havachisina chavachawana kuti vaiti ukasvika kukembi pavo vaiwana ukaota nyaya yekuzvida unobata mukaa kufungidzirani iyo vari kukembi kureva kuti vazhinji vacho vaiona kuti papolisi stetion vaigona kuwana paine mapurisa kana 3 vazhinji vese vari kurodhi kasi kuti kadiki but vaigona kuwana maredbrok anosvika kana 5 pasi marodhi zvese zvinobuda mutaoni waiona paine maredbrok kutoti maredbrok acho ndeyeika waizvitaiwana kuti vanhu vaidarika ipapo ka vaingobhadhira mari vachingoenda vasina malicensi ezvezvi vanhu vaingodraivha vasina malicensi ipapo vaingodraivha vasina
ipapo ndo pa ipapo akudraivha vanhu vasina malicensi apo
saka zvakangofanana endeso nokuti zvive zvachadyiri mari vanhu vanoda kuvaresibatvasina tovemari pane mari dzavaitovewo ende machireta vainyorewa aasina zvaanombotaura kuti ifaindi ifanirwa kunzi faindi faindi yei hapana chaiyorwa ipapo paingonyorwa chikese.
Aiwa maita basa vasitole, thank you so much. Ndizvozvo. Ndofunga pijani zvaaroda kutaura.
Oh, maybe first to translate.
Yeah, do not translate, but pijani ngaaroda kutaura something.
Chimbo translate ndozvo.
No, he was just saying that he supports the presence of the army. He says it has helped to rein in the police because he alleges that the police were being corrupt and people were being, I mean, were made to pay bribes for them to pass through roadblocks. And he said that at most areas where he lives, you would find only one police officer at a police station. The rest are on the road looking for money.
That was different.
Yeah.
So before we go to, PJ, Slomlalela. Kumlani, akungena enhlelweni. Baba Kumlani. Yeah, kunjani Kumlani?
Hayi ngathi njani.
Ngiyaphila.
Nabalaleli lapho naye nabasakazi bakho nabo lapho.
Hayi siphile kakhulu. So wena ubona zani umnanga kwa uza kwenzani nge 100 days baba?
Mina bengicabanga ukuthi sinikeze i-chance nyana. Yabona hey, dakiwe i-politics, phethwe i-diarrhea ye-politics. Politics ebune imigwaqo, ebunene konke, yengene kudleni, iyo yenza yonke into lapho. Kodwa bengingafisa ukuthi abantu bamnikeze ichansi sihambisane sonke siyeke into zepolitiki sizame ukuthi siphakamise umnotho naye ngakwazi yena kuphela ukuthi astabilize umnotho. I think njengabontanga singabona ukuthi nathi singaphuma kanjani emnotheni ostefu. Yiyona inkinga esinayo kakhulu indaba yomnotho.
Kodwa-ke nxase ukhangele sibili i-100 days angikhona ungazane zilutshwane ukuthi
angaipressioning kakhulu lapho. 100 days ngicabanga ukuthi izomfaka under pressure yona. Kodwa njengendoda enesifiso nathi njengabantu sicabanga kufanele ukuthi sivele simgxeke nje. Kufuneka simnikeze ifansi simbone njengendoda enesifiso. Siyabona naye ukuthi ufuna ukusebenza ngokuyimisela.
Ye, manje ngazukakele khumbulani into ezinhlanu sibilona ongazifisa. 1 yilokhu, 2 yilokhu, akutshela uZulu. Kwini okufisayo?
Okokuqala nje. Ukuthi avuselele umnotho. Cabanga ukuthi mangavuselele umnotho njengabontanga sizozama nathi ukuthi sibe senza ama-small businesses sizame ukuthi sibone ukuthi sesiphuma kanjani. Then kuzoba ne-creation of employment ma abantu bekwazi ukuthi bazisebenze bona bayenze lokho ongabaphilisa elizweni. Yona into yakuqala engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu ukuthi umnotho stabilize simame umnotho. Then abantu bazobona ukuthi bazophuma kanjani.
Aboni-ke hayi sibona ngazani khonapho wena uchayeza umnotho silethembe engxenye angakulungise kumbe engakwenza
engibheke kakhulu nani libe mabasa sizokuthi bathi
hayi siyakuzwa sibonile kakhulu kumlalo wathi lesazi thank you baba sibonile yeah thank you so much that is Kumbulani you know when Kumbulani comes here he lights up the whole kind of thing you know every time so he says give Mr. Mnangagwa a chance you know he's very adamant about that and he says at times this political I won't mention you know kind of thing so he doesn't like that at all but the primary thing according to him Mnangagwa must revive the economy when he does that he says there are ripple effects there'll be creation of employment there'll be all kind of good things in Zimbabwe so he says okay give him a chance to actually do that maybe we can go to PJ now
yeah that's okay she was raising her hand she reminded me of my days in school
yes
I just wanted to mention that I want to add on what Mr. Magaya was saying. A lot of people that I talked to were saying the first port of entry that Mr. Mnangagwa should have done was to align the laws of the country with the constitution, which is no longer a new constitution at all, because it has taken them so many years as ZANU-PF government to align the laws of the country so that people can have freedom of speech, freedom of doing everything without being scared or being afraid. Ndozvanda ndichida kutaura kuti ndichida kutsinira pane mazwi ataurwa naMagaya kuti izvo chinhu chekutanga chaicho chanyika chifanirwa kuitwa navaMnangagwa President Mnangagwa ndechekugadzirisa mitemo yenyika kuitira kuti mitemo yenyika iyoyo ndiyo yozogadzirisa zveupfumi nezvimwe zvakadaro kuti inge ichiita in line ichiringana nemumbiro remutemo vakangoita isaizvozvo zvimwe zvese pamwe zvinobva zvazongo
the fallen place
mbemfuno kudzizela khona lapo okukhulunywa nomnumzana Magaya lapo kutenana imithetho yetu yiko lapha kumele aqalisile khona ngoba imithetho yiye emigoqo ezintweni ezinenye angavela aluguqule imithetho ekhona ukuze ihambelane lesisekelo sombuso isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi kumele kwenziweni ukwenzela ukuthi ilungelo lomuntu wonke elizweni ilungelo lokuzikhulumela imbono yabo ilungelo lokwenza konke okufunekayo ukusungula amabhizimusi ukuze umnotho welizwe uthuthuke kufuna konke hambe phansi kwemithetho ekhona kusisekelo sombuso welizwe.
Yeah, we just will pitch it, siyabonga kakhulu. So in terms of president is trying, you know, when you look at the three target driven economic projects plan, maybe he's targeting at things that are soft at the moment. So maybe Chipo Mkonza is going to answer some of the issues that we are trying to ask people. So what we can do, maybe let's take a caller and then go to the guest. Yeah, that is Chipo Mwenza, Mukonza.
Okay. Tina mkoma Ephraim wari ku Zimbabwe. Magari mkoma Ephraim. Siduruka imbichana kubva pa radio yenyu mkoma Ephraim.
What is in the
Siduruka izvakare tiri kunzwa ipapo pa radio. Aiwa, mani makavhara. Kana mune vamwe mumba havachanzwa zvamuri kutaura. Tipeiwo maonero yenyu paurongwa hwehurumende hwekuti mukati memazuva zana vane zviga zvavakatemerana kana matarget avari kutariswa kuti vange vachiburitsa.
Ndaifunga kuti zviri nani kumbovapa nguva yemazuva zana achitomboona. Ndinoona hangu vanhu vachingoti hai hurumende ndio hurumende yanga ingoripo president vavapo ava azaimboita kuti vangati vopinda pachigaro vobva vabvisa vese vakanga vari muhurumende yavamugabe nokuti vamwe vacho ndovaipi andovaiziva zvikuitwa munyika saka kuti vangopinda nokuti kuda kutora vechidiki ndinonzwa vangu vamwe vachiti ha vakangosiya madhara ndoda kungotora vechidiki chete vongotora vechidiki ivo kana vakamboshanda navo vanhu ivavo vongovarasa vese vakanga vainavo zvinongozonetsa zvaigozonetsa hazvese zvazvakaita kuna vamugabe vanhu kuti vakanga vorasa vanhu vavakanga vashanda navo vavakabva navo kuondovesa vakanga vavakuvarasha saka ivo vamunangagwa dai vakapindawo votanga kurasha vose vavakanga vashanda navo zvaingozovanisa zvichimberi saka ngati zviri nani timbovapa nguva kana taonawo nguva iyoyo yadarika pasina zvaiitwa zvatinoona tozotanga hedu kutaura chete kutongoti vanhu vanoopozawo havashayikwi asi zviri nani ndozvokuti tichitarisa kuti kubva zvavapinda vari kumborwisa zvimwe zvakanga zvisingagoneke navamugabe zvokuti vakaridzisa maministers vari kuda kubvisa maembasi kune dzimwe nyika asina basa vari kubvisa mamwe mayuti ainzi mayuti ofisa anga asina basa ravaita vaingohora mari mahara vakabvisa 51% saka zvinhu izvozvo tinoona kuti nyangwe mubhaibheri tikatarisa po akanga ari saurayauraya vanhu tikada kutarisa zvavakabata kumashure tingatadza kwakuva nechatinobata nekuti po akanga ari munhu aiuraya vanhu asi akazotendeuka nyange vaine zvavakamboitawo kumashure munhu anotendeuka ozotanga kudi ita zvakanaka otoshanda zvinokuti vanhu vanotozoshamisira kuti ko munhu wataifungidzira kuti akashanda navanhingi anga ari muhurumende yavanhingi ingava kutoshanda wanhu saka ngatimbovapaiwo nguva tomboona kuti pamazuva 100 pazvinhu zvavaimbamisa zvinenge zvaitika hapana chini chavangachinja ne2 wiki dzavapinda idzi nokuti nyika yanga yaondongwa zvekusvika pazero saka kusimuka kubva pazero haungangosimuki uchitanga kutomhanya ende zvavari kutanga nazvo izvo zvavatanga nazvo kugadzirisa ndozvinhu zvakakosha zvacho zvokuti vakatanga izvozvo vozoenda kuno zvimwe vari kumbozama tisingaziyo zviri kuti kungava kuti tivhara here basi pane zvatiri kuonawo zviri nani nokuti kana uori hwaiitwa ezvezvi zvakuita vatimbota kakutya
Yes. Thank you so much, Mkoma Ephraim.
Saka zvinoneta kuti titi isu tinoda kuti tivabvisetoti havangagoni kuita zvizvozvo nokuti zvinhu zvavari kupromisawo pane zvishoma zvatiri kuona zvavari kuita netwiks dzavo zvakati taona so
faaiwa maita basa zvikuru mukoma Ephraim morara zvakanaka
ndinokutendai baba
wangu thank you so much Gibbs mukoma Ephraim is saying that please give time to President Mnangagwa and his team give them allow them to try in those 100 days whatever they can produce he says it was not possible for President Mnangagwa to kick out what people are terming as the old guard in his government because they are the people who were working previously in those ministries or in the government who know better than the young people who are inexperienced who some sections of the society were calling for into the government. He also touched on the Bible. He said Paul was Saul who was harming people. He was killing people. So he says even those who are saying the president's past is tainted, give him time, he may have changed. That's what Mkoma Ephraim is saying.
Wonderful. So now we are joined by Mrs. Chipo Nyamwena Mkonza. She's an economist based in South Africa. Nyamwena Mkonza, good evening.
Good evening. How are you, sir?
We are fine. And you?
I'm good, sir.
Now, tell us, there is this so-called three target-driven economic projects plan that is being done by the government of Mr. Emmerson Mnangagwa. What is it all about? You know, some of these project proposals and whatever is always NGO-oriented. So is this going to be tangible or we are just hearing some kind of, you know, some kind of what air, you know?
Thank you for this opportunity. The three target-driven project that Mr. Emmerson Mnangagwa is promising that he has laid out is a project that is aimed to revive the economy, that is aimed to build the economy of Zimbabwe. From the project, we get a sense that Mr. Emmerson Mnangagwa, he understood the situation or what was bad in Zimbabwe. Mm-hmm. So they're trying to provide a solution so that they can revive. One of the things that we've been experiencing, cash shortages, we don't have a currency of our own, mm-hmm. we don't have employment, we want to create jobs. So he knows, he comes in as a person who understood what has been happening, and they are trying to provide solutions. And we can say the targets, they are good. They provide a beam of light, say something can happen if it is implemented. Mm-hmm. But the challenge that we've always had in the past is we have good projects, we have good policies, we have good plans, but most of them, they end up gathering dust in the shelves. The implementation is the problem. More so considering the people that are around the president, the people that are around the president, they don't inspire confidence to us as citizens of Zimbabwe, to the investors outside. So it's good that they've provided a target plan. We take a cautious approach to see whether it's going to be implemented, because these old guys that have been there, they don't inspire confidence. So we are saying, what is it that is new that they are going to do? Yes, the plan is there, but the system has not changed. We wanted a new system that is going to be come up with a plan and then they implement it. So for me, I take a cautious approach. I say wait and see attitude, a wait and see approach as citizens that are taking, or also investors that are also taking, to see what is he going to do. Are they going to implement it? Are we going to see anything in the next 100 days, in the next 3 months in office, in the next 6 months in office? So it's a wait and see attitude that we have.
Thank you so much, and stay on the line. Lapha khuluma ngakho ke Jonga, uthi ke kumele abantu bebone babukele ukuthi kwenzakalani. Uthi kuyazi ukuthi imali ayikho eZimbabwe. Njalo nxa sekhangile ukuthi abantu phela bayabhala bebhala sibili kube mnandi emaphepheni lapha ukuthi i-project proposal yami injenje bakuthengisela ijodo even elibolileyo
blueprint
kakhumbula zimaset konke lokhu kumnandi okubi xa ukubala ikutsho kwakhe. So kuze ubuye ukuthi i-implementation manje ukuthi isebenza phela PJ, isebenza phela Jonga, qha akuphumi lutho. So uthi abantu abaningi abo kuhulumende badala kakhulu, sebehlale kakhulu uhulumende lokho bekhona. So akaboni ukuthi ungaphumani phakathi khonapho. So uthi manje okutsha kuyini system lokho ikhona phela.
Hayi ba, ndirofunga ukuthi dzimwe nguwa vakuri vavo vanogona kuzotuma vadiki kuti vaite basa.
Yainxa ungezakala kodwa kulashuwa. So uthi sibaleke kuFacebook lapho kuthi abantu bathini. Uloduma Sibanda uthi roads were last maintained during Ian Smith's time. Uzobuya ke omunye obhalileyo nguJustin Ngwenya uthi njani mthwakazi omuhle, ngilibukele live ngiseBotswana. Kuzobuya ke lo Ruben Ngwenya usekhulumisa umza wakhe lapho uRuben Dlovu khulumisa uNgwenya uthi utshona njani. Kuzobuya labanye ke abathize ababhalayo, sibone wena ulobani khona abangabe bebhala
ezindinemthereri ndiyari parunare.
So abanye babuza ukuthi kathi lapha sokuhamba njani. So uthi sibatshela abantu ukuthi lapha sikhuluma ngesiNdebele, ngesiShona, ngesiKhiwa. So bebebuza ukuthi kanti sokungena isiShona lokunye lesiKhiwa kuhamba njani. So kumele bebe wakwesikhonoko.
Rigathi mbonzi wakuna mutereri anzi pana anonzi Mkoma Mafu makadi.
Nani Mkoma Jonga muri
TV. Ndiri mupenyu ndagona here kudaidza zita here.
Manya togone zvezvi ndiri pagoko apa.
Pagokwe nembudziya, gokwe kana, gokwe dzakawanda gokwe kaidzi.
Gokwe sauti nemangwe.
Uku nemangwe.
Ya, ndoda kutaura pataura namukoma Ephraim apo. Vataura chezvezvo kuti vakomana ngativapei nguva tione kuti vanokundikana pari pasi. Asi ndinotipoka nenavo panyaya yekuti hanzi vangodzorera vakuru kuti zuva ri vanhu vagara vachizvazviita. Ngapapindove ndiekipiki ndipane ramangwana ratotarisira kuti ringe rinoita pfungudzo yenyika. Nokuti atikatarisa ava vakuru ava vane nguva zvishuwa 37 years bati hapane chati chabuda. Saka ndinotodai handimona kuno kune mangwe dai vemutemo apa vatibatsira. Kuna bhishopi ava vezetisinemiya mutendava vakapisa dzimba dzevanhu dzinosvika dzinopota kusvika zana.
mazuva mashomaru apura asima purisa pazvakaita vamapurisa edu rakatobatukuta kuchengeta dzimba dzevanhu panzvimbo yari kuda iyoyo
inyaya yakamhangarwa kumapurisa kai
yakamhangarwa kumapurisa asi mapurisa acho hapana chati chaitwa kubva pari zvino kubva October
manje isu dambudziko ratinaro nderekuti hatigone kuti tizeye nekuti kana iri kumaoko emapurisa hatizive kuti yasvikawo papi asi makakwanisa henyu kungoyeuchidza mapurisa kudzokera kumapurisa kuti timbotitarisiraiwo nyaya iye yavamutendi kuti yava papi tinovimba kuti vanotibatsira but tichimbotarisaiwe nyaya yatiri kutaura imimi muri kuti you support the idea of the government people giving them 100 days but you disagree with Mr. Ephraim on the issue of the old guard. You support the young techs, yeah?
Yes, I support the young.
Mm-hmm. Saka, ndewapi wamunotarisira kudai vakapinda muhurumende wechidiki?
Hello?
Wamunotarisira kudai vakapinda muhurumende wechidiki, wamungafunga kuti vaiita zvinhu nenzira dzakasiyana nevaripo ivo.
Ndinotarisira kudai vakatorwa nekuti tikatarisa mubatiri zvanhu pfumi vayamo vechidiki varipo, hatingamboti vangori vanhu vakuru vega vanoziva zvavanoita. Ivo vadiki vane varipo but vachiudzwa kana nevakuru maelders vanenge varipo vashoma vanovapinda. Tombotarisa ozi mukatarisa isu vechidiki hatina mabasa izvezvi soro takaenda ende mukatarisa vakatungamira kune chidiki vanhu munhu atori akura saka hazvitoshandi zviri maonero angu.
Thank you so much. Mkoma Mafu.
I want to know what you're doing.
Thank you. Gibbs, I think most of the people, if not all, are agreeing that let's give them time. But Mr. Mafu here is saying he agrees with Mkoma Ephraim, but the way he differs with him is where Mkoma Ephraim supports the old guard. Mafu thinks that the government could have been a mixed bag of young politicians and the experienced ones.
I still remember Chonga when Mr. Chinamasa was actually presenting the budget for 2018. You know, he mentioned issues to do with the international relations. And one of the things is ease of doing business with Zimbabwe. And to him, that's very key. And then he also mentioned the fact that exports versus imports, Zimbabwe is actually importing a lot of
more than what more it's than expected.
That's right. So for some people to actually say whatever they're saying today is because of that kind of imbalance. So let's talk to Mrs. Chipo Nyamwena Mkonza about this kind of an issue. So how does Zimbabwe balance the kind of exports imports imbalance, Mrs. Nyamwena?
At the moment, what Zimbabwe needs is to revamp production in Zimbabwe. We don't have production. Our production facilities, some have closed down, some are not working. So for us to get into a situation where we'll be exporting more than we import, we need to produce in our country. We need to get Unilever working. We need to get our production companies working, up and running. And until that happens, we'll continue importing. So the first thing, the first point of call is, the point of call is to have production systems working in Zimbabwe. One, if we have that, we create jobs. We also create something that we can be able to export into our country. The farmers must be able to grow cotton, must be able to grow tobacco. That when we have those things, then we'll be able to export. And for some time, that has not been happening. That's why we were importing even cooking oil. We're importing most of the basic commodities from South Africa, from neighboring countries. So we need to get production facilities up and running in Zimbabwe. The farmers must be inspired to produce more. We need to have our producer pricing system up so that farmers are inspired to produce more. We need to open up all the factories that have not been working so that production starts. And when that happens, we might be having a good year 2018 and going forward. I want to agree with other callers that have been saying the first 100 days, we might not see significant change. But what is important from the speech that Emerson gave is the political view. You can see political. So maybe because of that, we can see something. But like I said, it's a wait and see attitude. Whether they're going to implement, whether they're going to be consistent with the message that they have started with.
Thank you.
Maybe we can hear from PJ what she saw in the supermarkets in Zimbabwe.
The supermarkets that I managed to get into, they were well stocked.
With the products from Zimbabwe or imports?
Mostly products from South Africa. Because like the Pick and Pays and the Spars, most of their products, they get it from their franchise, which is in South Africa. So most of the products that are in the supermarkets are from South Africa.
So ute ukhangela sibili sidolo sibili ngaphandle kwe Greetamens engasekhoyo ama kulabo choppies lo indawana ezinjalo abantu bayenelisa ukuthenga yini nxa ukhangela ukuthi kuza jinja yini khona ukuthi abanye bayenelisa kumbe bale bayenelisa kuhamba njani
Lokhu supporter umnotho wase South Africa ngoba kuma supermarkets lapha engene khona uzafumana ukuthi ngabo ama supermarkets aphumeleleyo sibili yibo o Pick and Pay abo Spar
Choppies
Choppies bonke abathola ama products abo avela kwele South Africa awukuningi ayisikho ukulungiswa ngase Zimbabwe okutsho ukubana thina lokhu supporter wa umi-economy wase South Africa.
Kodwa kunye ungabulala enxa uhulumende kamnanga ngokuthi ngi-100 days lezi ospataleni abakho.
Ospataleni bakhona ende bayaphila njalo. Bayathengisa la libhondi nothi lona lelo. Balithengisa le US dollar balithengisa. Kodwa ngingakayikhatshana umnqondo obuyileyo lapha ngokuthi njengoba nesikhathi sethu sesingasavumi kulomunye obuye lomnqondo ukuthi abasakhulayo abala lukhuzeni abala ndima abayiphiweyo kuhulumende lo kamnangakwa ngiyavumelana lawo abasakhulayo kanye labesifazane bayakhala kakhulu ukuthi abayinkludwanga la President Mnangagwa vanga vachifanirwa kunge vachipane mutaure wamataura naye angachiti zvangachema nekuti vechidiki havamo muningirini hapana ndima yavapiwawo yekuti vatambe apa pangoiswa madhara madhara iwaya kunze kwemadhara madhara iwayo zvikare pane vechi vanhukadzi ava vashoma shoma zvikuru zvekuti naivo vari kuchema kuti dai vange vachi vaitwa included muningirikine nemugumurumende umu nezvese zvikurongwa zvese zvinotoda vanhu kadzi pamwe chete nevechidiki ndinovimba munobvumirana nemi neni sisichipo hello
yeah what is
mirana nemi especially panyaya yemadzimai madzimai haana kupiwa mukana
kana
kushaiwa confidence nemadzimai emunyika yedu here ore kuti tine madzimai asiri kumira panzvimbo but ndinoona sekuti vamunangagwa havana kutatarisisa zvakanaka also panyaya yekupa vechidiki ito zvanga zvakakoshe zvakanaka dai vakanga vakasanganisa vechidiki nevechikuru vakabvisa masoja akadzokera kumabharaki kuitira kuti vamwewo vanokwanisa kuunza confidence vanokwanisa kuunza kuti vanhu vatarisire kuti pamwe pane zvingachinji vave mugovernment pada zvingaita kuti vekunze vane mari dzavo isu sevanhu vemunyika tive neconfidence nehurumende yedu zvino kana vamunangagwa vakunyema madzimai isiri kuti ngatiiteiwo zvigaro zvakati wande zvinopiwa madzimai tiri kuona sekuti tiri kudzokera kumashure tikati fambe mberi totidzokere kumashure
Thank you very much, Chipo Nyamwena Mkonza. I think we've just run out of time. Yeah? There's no extra time. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Prasetis Jeremiah, who works with the VOA Studio 7, economist Jackson Zembe, and Chipo Nyamwena Mkonza. She's in South Africa. And thank you so much, Chonga, as usual. Yes, this is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye.